Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro mbudzi 5/2018. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndiri Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC, ndinoda kukuzivisai kuti chirongwa ichi chiri kubudiswa paFacebook page pedu izvozvi. Ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Sangano revadzidzisi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, ATUZ, rinoti riri kukumira mabasa nemusi wechina nechishanu zvondorino, vachiratidza kusafara nemabatirwo ari kuitwa vadzidzisi nehurumende. Tichakuunzirai zvirongwa zvitsva zvinosanganisa hurukuro nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kuitika muAmerica pamwe chete nemanzwi enyu amuri kutitumira paWhatsApp. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Rimwe sangano revadzidzisi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, ATUZ, rinoti riri kumbomira mabasa nemusi wechina nechishanu zvondorino, vachiratidza kusafara nemabatirwo ari kuitwa vadzidzisi nehurumende. Mutungamiri weATUZ vaObert Masaraure vaudza Studio 7 kuti sangano ravo raneta nekutaura nehurumende zvakanaka, asi hurumende ichiramba yakaisa zvitanda munzeve. Tabata vaMasaraure kuti tinzwisise nezvenyaya iyi.
Sangano redu revadzidzisi riri kuramwa mabasa musi wa8 na9 November nenyaya yekuti mari yatiri kutambira ishoma. Hatiri kukumti kune hurumende iti bhadhare mari yedu $1,000,000 kuti vanhu vasanyanya kutambure zvakanyanya. Chichemo chatakakanda kwavari nguva yareba vari kuratidza kusachitambira. Saka tichaenderera mberi musi wa8 na9 totokurudzirwa nemumwe maticha asiri mamembers edu kuti vatijoine tichiratidza kusutsumwa kwedu nekurama mabasa tichidimanda kuti masalaries edu abhadharwe nemaUS$1,000,000 sekuwirirana kwatakaita nehurumende muna 2012 pakanegoshetwa masalaries.
Makapedzisira kutaura nehurumende nenyaya yezvichimo zvenyu rini?
Tinotumira atiri kuti madaily petitions patiri kusenda gwaro zuva roga roga rakasikwa naMwari tichivazivisa kuti tinokumbira kuti mutarise nyaya yemuhoro uri kupuwa vashandi venyu, asi kupindura kwavo ndokusikwana izwi. Havana zuva ravanodzoka kwatiri vachititsanangurira. Saka takapedzisira rini? Takapedzisira musi wechishanu, ndopakapedzisira daily communication yatiri kuisa yekungova reminder kuti mari yatiri kutambira ishoma nini. Ivavo vari kuramba vakaisa zvitandamudzei.
Pana mamwe masangano evadzidzisi ari kukutsigirai muchirongwa ichi?
Vadzidzisi vakawanda vari kutotitsigira neuwandu hwavo vazhinji vari kusenda nesu. Mazita emasangano anotsigira pangashaikwe maunions angade kutsigira asi mamembers avo vose vari kutsigira. Isu tiri kutofarawo kuti kune rimwe sangano riri kuita protest yaro musi wa9 November.
Iyi yava strike here kana kuti kumwe uri kuratidzirana zvino wese?
Isu yatiri kuita istrike. Kuratidzira kwedu tokuratidzira nekusaenda kumabasa. Musi wa8 nemusi wa9 maticha anenge asingaende kumabasa, vanenge vachiratidza kusumwa kwavo nemuhoro wavari kutambira vari kudzimba dzavo vasingashandi.
Munoti chiiko vabereki nevana vechikoro vari kubhadhara mari dzakawanda kudari kuti vapinde mumakirasi?
Tinovakurudzirawo kuti vabatane nevadzidzisi. Tinokurudzira vabereki nevana kuti vabatane pamwe chete nevadzidzisi vachidimanda kuti masalaries evadzidzisi vedu ngaanga achivandudzwa kuti tikwanise kuwana the best out of our teachers.
Pava nenguva yakareba zvikuru vadzidzisi vasingawirirani nehurumende. Sei hurumende isingadi kuteerera zvichemo zvavadzidzisi?
zvizhinji ndovanga tonyatsogona kupindura kuti sei mwoyo yavo yakaoma zvakadero zvekuti vanotadza kunzwisisa kuti ticha anoda kuti awanewo mari yekuti akwanisa mwana wavo kuchikoro ndovanga toziye kuti sei vachitadza kuti vangapewo dzidziso mari yekuti akwanise kurapisa mhuri yake. Izvi zvingoriwo panyaya yekarekta yavo yekuti vakazviudza mukushanda kwavo kuti chakakosha kudya kwavo isu vanototiona sei vanhu vasina nematiwoti ekutoti chero vanototidaitana kana barara chaivo.
Avo vanga vari mutungamiri weATUS vaObert Masaraure vari parunhare muHarare nestudio 7. Zvichakadaro, rimwe zvesangano revadzidzisi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rinotivo sangano ravo richaratidzira munyika yese senzira yekuti hurumende inzwe zvichemo zvavo maererano nemari dzavo dzemihoro uye mashandiro avo nevana muzvikoro. Mutungamiri wesangano iri Dr. Takafira Joe vaudza Evans Zininga weStudio 7 kuti sangano ravo richaratidzira richinosiya magwaro ezvinyuto zvavo kumapazi ehurumende akasiyana-siyana nemusi wechishanu.
Isu takamira patakangotaura kuti nemusi weFriday tinenge tichiita demonstrations, tinoenda mapetitions kumaministries elabor as well as ministry refinance tichitsutsumwa kuti varayiridzi zvinhu hazvina kumira zvakanaka, tinoda kubhadharawo masalaries in foreign currency, madhokotera anoda macash up front, kumafamasizo kunodiwawo kuti vanhu vatenge in foreign currency. Saka tsamba takaendesa kumaporisa, tsamba dzikadhindiwa, chasara ndechokungoti tipiwe tsamba yekuti tabvumirwa yatinofunga kuti inouya mangwana kana nechipiri. Handioni zvinganetsa. Masiyayo akauyawo kumahofisi kwedu nemareku vakawandawo vamwe futi vanobva kugovernment ikoko, kuda vamwe ndove hamene kuti ndovechivekupeace, tikavatsanangurira vakangovagutsikana. Even vokumedical aid, public service medical aid vakauyawo, tikavaudzawo kuti tinoda kuti tivapewo tsamba mune zvakanaka kuti vakwanise kunge vachitipawo sevhisi yakanaka yekuti vanotirapa, kwete kuti tinovapa mari tine medical aid. Kana tava kuchida kunorapiwa, madhokotera oramba medical aid yatinayo yepublic service medical aid.
Zvino matambudziko zvaanotaridza saanoramba achiwanda mubazi irori rezvedzidzo iri Dr. Joe, zvamunoona sokuti ndo zvingaitwa nepamiranyika apa zvii kuti zvinhu zvigadzirisike?
Dambudziko ratinaro vakuru venyika vasingadi kuteerera unyanzvi hunenge huchibva kune vanhu vanenge vachisangana nematambudziko. Zvinoda kuti vakuru venyika vaise musoro pamwe chete, vaone kuti varayiridzi vanodawo mari ndokuti vakwanise kuramba vachienda kuzvikoro vachidzidzisawo vana maizvokwadzo nyemba dzarungwa.
Ivo varayiridzi vagadzirirawo zvakadii zuva irori ramuri kuronga kunopa vemahofisi dzitsamba idzi?
Mashoko avanotiudza ndokuti vakagadzirira, asi munongoziva kuti muzimbabwe kubvundutsirwa kuripo zvikuru sei nemaporisa nevaya veriot police nemasoja zvichitevera kufurwa kwakaita vamwe ava. Saka isu tinoti tichazoona kugadzirira musi wacho tamata mumastreet, ndopatinozotenda kuti varayiridzi vakadii vakagadzirira.
Avo vanga vari mutungamiri weProgressive Teachers Union Dr. Takafira Joe vari parunare kumasvingo. Muchikamu chino tichange tichikunzirai imwe yemisoro yenhau iri mumapepa emuZimbabwe, asi nhasi tiri kutarisa zvatawana zvatiri kuona muHerald nomuChronicle. Herald rinoti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vasimuka nhasi vachienda kunoshanya kwemazuva maviri kuGuinea vachitsvaka kusimbisa kudyidzana kwenyika mbiri idzi. Pepanhau reChronicle rabudisa mashoko ekuti gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vati Zimbabwe inofanira kutanga chirongwa chekuchengetedza mari munyika, kana kuti chedomestic resource mobilization, kuti isarambe ichikureta mari kunze kwenyika pamwe chete nokuraramiswa nemasangano anobatsira nyika dziri kunetseka. Sangano revarimi reZimbabwe Commercial Farmers Union rinoti gore rino gorosi richakohwa munguva yechando richaita matani zviuru zana nemakumi maviri nemashanu nekuda kwechirongwa cheCommand Agriculture. Chikwata chenhabvu cheFC Platinum nezviro chakasimudza mukombe weCastle Lager Premier Soccer League mushure mukukunda Shabani Mine nechibodzwa chimwe chete icho chakagohweswa naDevon Chafa. Makaterera kuStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Muchikamu chino tichange tichikuunzirai zviri kutaurwa nevateereri veStudio 7 vari kunzvimbo dzakasiyana siyana. Ichi chikamu ndechenyu vateereri, muchizvitaurira Mega.
Ndinonzi Luthia Mumoyo, kunopindura. Ndingangoti kushaikwa kwezvinhu nekukwira kuita zvinhu mumashopu hazvinhu zvakatiome chaizvo, nekuti mari dzevashandi hadzisati dzakwira kana kuita sei dzakangodaro, asi zvinhu muzvitoro zviri kukwira. Saka tinoti dei hurumende yapindira pamusoro pezvozvo yatibetserawo kuti zvinhu zvikwanise kudzika. Zvakare ndiri kuchemawo kuti handizi kutumirwa nyuzi. Ndichikumbira audio yeStudio 7 handizi kuiwana. Handizivi kuti mungandibetsera sei kunditumira audio yeStudio 7 mazuva ese. Ndatenda zvangu.
Kwazuvai muri yose yeStudio 7, ndiitwa Mufundisi Moyo. Ndoda kupa chemo, ndiri kuno South Africa pari zvino, kuvana veZimbabwe vanouya kuno kuSouth Africa, kunyanyanya paborder pamisina. Pane varume vanokwidza vanhu nemutengo wakadira wetransport vachikuenda Pretoria, Johannesburg kana kupi kwaunoenda nemari inosvika pasi, chero kwati une 150 unokukwidza. Vanhu ivavo ndinokumbisa zvikuru kuti musagona kupwira motokari dzavo, nokuti vanhu vakawanda vari kuchema, vauya nevanhu ivava ndovavharirwa naJohannesburg kunonzi kuHebro, vobva vachadya mari dzotanga ma7000 8000 zvakafanana izvozvo zvaizvozvo. Ende vanenge vachirova vanhu chose kuti kana usina mari hama yako unopesa kupesa vanhu vachitoshandisa kuti kusvika wakwanisa mari iyo. Saka zvimwe zviri kuitika, zvoda kuti mhuri yeZimbabwe inofanira kuti gone kuva nokuteerera kuti vasakwira transport dzose, nekuti zvinhu zviri kuitika mukati meSouth Africa muno matiri. Saka dangoti Mwari udinga abatsire, chingoti haleluya, amen.
Ini ndini James, tiri kuno kuSouth Africa. Tinototeererwa kunzwa kune vari kuZimbabwe kuti tinzoti zvingava zvinetsa zvii, kunyanya pa takatarisana nenguva yemuzororo yatakatarisana nayo. Tingada kudonzwa yedu kuti zvinofamba sei pane zvifambiso zvemotikari. Ndatenda hangu.
Ini ndinonzi Taurai Chimbuya, ndiri kutriangle. Zvinhu hazvinamira zvakanaka hongu, zvinhu mashops zvirimo ende tiri kuzviona, but zvinhu zviri kudhura. Ukapinda mune mamwe mabotikus unozwa price like $2, pauzoda kubudisa mari kuti utenge iri bond, unobva waudzwa price iri more like $20 pachinhu che$2, vanenge vachikuudza $2 US dollar, then $20 hai bond. Saka zvinhu zvakadero ka zvinotibata ende zvinotiitira, zvikaafekta chero malife sedu kuti utenge hembe chete zvakunetsa. Ukapinda mushopu idatenga chikafu, shopu chikafu chandaitenga che$50 chekuti tidye pamba semhuri, hachichakwani chero kuti ini ndega ndidye. And hapani pasombori rachonu bhozi rice rita $7 something. Saka unotozoona kuti hapana chauri kutenga. Pandopinda mukati mukufamba kubva kumba kuenda kubasa, panhu pandaikura dhora ndapakura $5. Mukuita zvandaiita kubva kubasa kuenda kana kuti kune imwe tawni kana pane danho ramafrends angu, hazvichazofambi kaenda kuchisina kushanyirana semafrends. Saka nyika yaoma, zvinhu zvarwadza. Nyari kuti rwadza nyaya yekuti US dollar riri kudhura ende US dollar riri kukwira marates. It's an every day. It is rated as 100 to 300 US bond will be given $100. Saka at the end of the day we'll cry isiwana weZimbabwe. Tisinenge tichitambudzika nesituation yacho, of which hatisisi takabira election, isi takavhota, tichifunga sechiwanawo rugare. Vakabira election, after abira election they are failing to fix the economy.
vange vari vatereri vestudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana siyana. Tinokukokai kuti mutitumire mazwi enyu pa WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika kana zvamuri kuona munzvimbo dzamunogara. Namba dzeWhatsApp zvekare i-001-202-465-0318. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vachibatsira vanhu vemapato avo kutsvaga rutsigiro musarudzo dziri kuitwa nemusi wechipiri, mutungamiri weAmerica vaDonald Trump nevaimbo vemutungamiri weAmerica vaBarack Obama vese vataura pamusoro pevapoteri vari munzira kubva kuchamhembe kweAmerica vakananga kuAmerica. VaTrump vati vapoteri ava ngavadzokere nekuti havasi kuzopinda muAmerica neimwe nzira kunze kwekutevedzera mutemo. VaTrump vati mukati mevanhu ava munzere matsotsi vachiti kuendesa mauto kumuganhu weAmerica neMexico chiratidzo chekuti havasi kuita zvekutamba. VaObama vashora vaTrump vachiti vapoteri ava havana chakaipa chavanoita, vapamidzira vachiti vakadzi nevarume vechiuto vanofanira kukudzwa kwete kushandiswa pazvinhu zvisina maturo kudari. Meya verimwe guta remudunhu reUtah remuAmerica vakaurawa nezuro kuAfghanistan. Vakuru vemauto muAmerica vanoti meya ava vaBrent Taylor, avo vakange vave nemakore makumi matatu nemapfumbamwe, vakange vambotora mazuva ezororo kubasa ravo kuti vaende kuAfghanistan, uko vakaurawa neumwe wemuAfghanistan akange ari mudzidzi wavo. Muchikamu chino tinoita hurukuro nezvizvarwa zveZimbabwe zvichitiudza zvavari kuona zviri kuitika muZimbabwe kana kwese kwese kwavanenge vari.
Ndinoita Mr. Calvin Manduna. Ndiri kuno kuAmerica nemhuri yangu. Ndakauya kuno kuzodzidza, ndiri kuita PhD yangu paHoward University, second year yangu. Background yangu, ndiri munhu anoita zvechigweta. Ndakadzidza kuSouth Africa, Cape Town. Ndikamboshanda kwemakore ndichishandira maorganization akasiyana siyana senge Commonwealth nekuSADC Secretariat. Ndikazopedzisira ndave kuAfrican Development Bank kwemakore mana ndisati ndauya kuno kuAmerica.
Ko PhD yamuri kuita muri kuita musubject ipi?
Ndiri kustuda subject yemaspecial economic zones ekuZimbabwe. Saka ndichange ndichienda kuZimbabwe gore rinouya, ndofunga kunana February March kunospenda ndofunga about 4 months ndiriko kumusha ndichistuda maeconomic zones. Ndichafambawo futi kune dzimwe nyika kunotarisa mazones avo, kuBotswana, Zambia, pamwe nekusouth Africa zvazvo.
Zvamuri kuita izvi munoona kuti zvingazobatsira nyika yenyu mangwana here?
Hongu. In fact, kuti nditochuza topic yandiri kutoita, ndakange ndaona kuti tine dambudziko rekuvhara kwemaindustry and tiri kuda kutevedzerawo dzimwe nyika kuti dziri kuedzawo kusimudzira maindustry avo, vachitevedzera zvakaitika kuAsia nana China kwavakashandisa iwa mazoni iwayo. Saka ndinoda kunungurirawo kuti takanyatsostructure mushe here kuti mazoni iwayo abudirire, kuti ndiadvise nyika kuti isastructure mazoni avo nenzira ingatidyire mari asi nenzira ingaita kuti zvifambe.
Kana mabudirira mudzidzo yenyu, munoona here sekuti mungaenda kunoshanda kuZimbabwe?
Ndo chido changu chikuru kuti ndidzokere kunoshanda kumusha. Asi sevamwe vari kuno kudiaspora, zvinotinetsa ndinyaya dzekuti kune mabasa here, isu vanhu vanoda kunogadzira mabasa. Asi ndo chitarisiro changu chekuti kana ndapedza kudzidza, zvindagadzirawo tumari twangu ndichadzokera kumusha.
Chinokufadzai panyaya yeZimbabwe chii nhaiyo, Manduna?
chinofadza paya Zimbabwe vanhu veZimbabwe hapana umwe vanhu pasipano vanofanana nevanhu veZimbabwe vane rudo vanoita kuti chero zvinhu zvaoma sei spirit yevanhu vekuZimbabwe mweya wavo is an indefatigable spirit and chinja ndinorumbidza tereki ndozvinda ndine kudzokera kumusha tereki
mataura kuti makamboshanda mumabhanga makuru makuru aya kana makatarisa zviri kunetsa muZimbabwe nhasi unoyu munoti zviri kukonzerwa nei
zviri kutikonzera vanhu vanotarisa zvakawanda zvamunoziwawo nyaya dzeinflation etc asi ini nezvinhu zviri kuitika masvondo apfuura aya ndingati nyaya iri kunetsa chikuru nyaya yecorruption inyaya yematongerwo enyika zviri kuita kunge tine crisis iri kubva kupolitics ndo iri kunyanya kutinetsa kuti tiri kutadza senyika kugadzisa politics dzedu and hurumende yedu iri kuita kunge inoteta kana iri kudedera pakudhila nenyaya yecorruption takazoona zvichisvika kusouth africa and zvinenge zvakuzokorodza kunyika yedu kuti chero nyika ikagadzira mugwagwa zvakanaka sei ikave necurrency yayo sei so long pane corruption munyika zvinhu zvoizvo zvichingotiramba kufamba takazviona nenguva yaZuma ndozvinenge zvatitarisa kumusha kwedu kuZimbabwe nenyaya yemakatela atiri kumunzwa achitaurwa aya nemaparasita medu ingori corruption neuori ndozvatakatarisirana nazvo zvekutikanganisa semaonero avo
mubvunzo wangu wokupedzisira ndewekuti dene manga muri chipangamazano wapurezidendi made muchivaudza chinyi nhasi uno
ndaiudza purezidendi kuti ngatifambei nekumhanya tichigadzisa zvinhu zviri munyika medu nemareform ndiri kuona achimbotaura nyaya dzecurrency asi handisi kunzwa mareform ekuti tiite kuti vanhu vada kuita business mazimbabweni chekutanga zvive nyore kwavari hatisi kunzwa nyaya dzetax reform for example kuti vanokwanisa kudzikisa sei mataxes anobhadharwa nemabhizinesi kuti vaitewo competitive iyo package iyoyo yeinoda kumaindastry ndo yandingati tangai nayo pamwe chete nenyaya yecorruption ndo zvinhu zvotanga kubuilda confidence muvanhu kuti zveshuwa nyika yavanenge vari serious neopen for business yavari kutaura vambomira zvekuenda kune dzimwe nyika izvi vachinofoka vanhu isu vanhu vemuZimbabwe macho tichitadza kuve nevimbiso munyika medu saka ndo zvandaivaudza kuti ngatimbotangai tagadzisa zvekumusha kwedu zvakatitarisa
avo vange vari vacalvin nduna chizvarwa chezimbabwe chiri kuita phd yavo pahoward university
mwedzi uno wambudzi 2018 nhevenyuro yenyu ichange ichikokera hurukuro pamusoro pemamiriro akaita zvinhu muZimbabwe hurukuro idzi idzo dzinokukokai kuti mupinde dzichaitirwa munzvimbo dzakasiyana-siyana muZimbabwe takabatana nevemedia center sanganai neni praxedes jeremiah munzvimbo dzatichakuzivisai panhepfenyuro ino pafacebook pamwe chete nepawhatsapp
muchirongwa chino tinotaura nevanhu vakasiyana-siyana pamusoro pezviri kuitika nezvavanoona muAmerica
hamuna mupolitics muona muamerica zviri kunyatsoenderera mberi nemakusana pemamidterm elections ari kuitwa musi waTuesday November 6 saka vanhu vakawanda ndo zvavari kungotaura nezvazvo kukampenera magavena masenata mahouse representatives nemaproposition anenge ari paballot musi waTuesday
ikoko kwamuri kucalifornia zviri kufambawo sei
hakuno kucalifornia california yakasiyana nemamwe mastates nekuti ine maproposition akawanda vanhu vanovhota muno mucalifornia zvinhu zvinoita sezvebudget magas tax environmental projects mahousing emamentally ill housing emaelderly zvekuti kuno kucalifornia munhu anotofanira kutostadha kutosunga dzisimbe kunyatsoverenga kuti azive kuti chaari kuvhotera ndechipo
munoona sei kudyidzana kunoita vari kukambena ava nevanhu vavari kutaura navo
ungoti mazuva ano nepamusana papurezidendi varipo ava vanenge vanodziya musoro mbichana politics dziri contentious vanhu havasi kunyatsotaura zvakadzikama Saka election isenge muno California ine all time high registration rate. Saka vanhu vari kuratidza kuti vari kuda kunyatsoshandisa vote yavo kuti kusanzwisisana kuri kuitika kubve kwangotranslatewa nemavotes chete nekuti kutaurirana chaiko chaiko vanhu kazhinji havasi kunyatsowirirana zvakanaka. Asi ivo vari kucampaina vacho vari very respectful to one another. Macampaign from my own understanding ari very clean. They are not employing my dirty tactics as much as they normally do. So ndokufara hangu nezvandiri kuona.
Chamunoyemura pane zviri kuitika chakaita sechipi?
Ndinofarira kuti vanhu vanotovhotera malaws chaiwo chaiwo, kwete kuti vanenge vachingovhotera munhu ari in power kuti kana azoenda kuWashington ozovhota on their behalf, kana kuti azoenda kuSacramento which is the capital yekunoku. Saka ndinofara kuti vanhu vanopiwa mukana wekuti maissues iwayo chero akawanda sei vanopiwa mukana wekuvhota.
Chamati maona chisinganyatsokufarirwa navanhu panguva inoi yekukambena chii?
Vanhu vakawanda chavari kungoda ndechekuti kuve ne inonzi balance of power kuWashington, kuti simba rakawanda risaenda kuone political party. Nekuti chinoitika muno muAmerica pane 3 mabranches: executive, legislative ne judiciary. Zvinobalansana. Asi legislative inogona kungobalansa executive kana ine opposition party, kuti zvibalance power yacho kuti isarerukira kune one political party. Saka kazhinji kacho ndoo vanhu zvavari kuda kunyanyochinja izvozvo zvekuti legislature iwe nemadhemocrats. Saka ndoo chakanyanya emphasis yevanhu vakawanda kuCalifornia.
Sokuona kwenyu, munoona sokuti vanhu vari kufarira here sarudzo iri kuuyai?
Vanhu vanenge vane hope, vanenge vane ruvimbo neprocess yacho. Saka vanhu vakawanda vatikuziva vari kuratidza kufara nekuvhota, vari kuratidza enthusiasm. Saka vakangomirira kuona kuti Tuesday tichabudirira.
Munofunga kuti party ichakunda imwe ndeipi apa?
Iyoyo inonesa question iyoyo, nekuti pane inonzi silent vote yekuti yakabuda muna 2016. Yekuti pane magroups of vanhu asingati kunyatsobuda pachena kuti vanovhota zvakamira sei. Saka ndingangoti is anybody, it's up in the air.
Makamirirwa kunovhota muri kufara nazvo?
Ndiri kuvhota musi Tuesday.
Kana mukatarisa makampeini anoitwa kuAmerica nekune dzimwe nyika dzakaita sana Britain nedzimwe dzakadaro kuEurope, munoona mutsauko wakadini?
Democracy zvinongosiyana iculture chete, yekuti zvana maculture akangosiyana. Masystem yekuUK neyekuAmerica dzakauya dzakaivhunga zvakasiyana, asi chandinongofarira ndechekuti pane freedom yepress, freedom yemedia, freedom of association, freedom yekupost even for social media, freedom yekuti even maopposition anoenda patv vachitaura zvavanoda. Saka haithini kuti kwese ndinogutikana nemaitiro avanoita.
Avo vange vari Dr. Angela Zivo Gapa, vanodzidzisa paCalifornia State University at Chico kuCalifornia. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Sangano revadzidzisi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, ATUS, rinoti riri kumbomira mabasa nemusi wechina nechishanu svondo rino, vachiratidza kusafara nemabatirwo ari kuitwa vadzidzisi nehurumende. Tichakuunzirai zvirongwa zvitsva zvinosanganisira hurukuro nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kuitika muAmerica, pamwe chete nemhanzu enyu amuri kutitumira paWhatsApp. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare Manheru anhasi. Ini ndini Tanono Kawande, ndiri muWashington DC, noti moswera zvakanaka.